Manera kana kamuriye Zimbabwe ino Studio 7
tichitete nyura tiri mu Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC.
Tinosangana zvakare manera anhasi uri musi wechishanu chikumi 19, 2020. Makateerera kustudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC chiti ezvinoi zviri muchirongwa chedu chanhasi. Uwandu hwevanhu vabatwa nechirwere checovid-19 munyika hwakakwira nezuro kusvika pamazana mana nemakumi matanhatu nevatatu kana kuti 463.
Vashandi vari kuti vari kuda mari yemaUS dollar. Mari yavari kuda vari kuti vanoda mari yavaitambira before 1 October 2018, hurumende isati yachinja mutemo wekuti bond ne ma US dollar is 1:1.
Vashandi vezveutano muhurumende vanopinda muzuva repiri nhasi vachirangwa mabasa vachiti vanoda kuti hurumende ivabhadhare mihoro inoenderana nekuoma kuri kuita zvinhu zuva nezuva.
Hakuna chimwe chichakusunungurai kunze kwekubatana, kunze kwekuita kurwira pamwe chete. Tosumuka nesimba rouwandu hwedu topinda mastreet toprotesta techinyunyuta nekugunun'una techiti hurumende ngaiite kuti vashandi vapiwe mari inotenga mari yeAmerican dollars kana mari yemarands. Kubva mwedzi uno taramba kuti hakuna mushandi anofanira kubata mari isingatengi.
Sangano reZimbabwe Congress of Trade Unions rozivisa kuti munyika muchave nekuratidzira kwakakomba mumazuva mashoma ari kutevera.
Ndinozviziva kuti vari kumatimana enyika vanotoziva kuti hutungamiri chaihwo hwakatanga nebato hwakanga hwodzingwa hwotayiwa poiswa maG40. G40 ngaidzoke kuZANU-PF kwayo. Vana Jonathan Moyo vakanyora aipa neposa ngavaende kuZANU-PF kwavo nana Grace Mugabe wavo.
Kunetsana mumapato maviri eMDC kuenderera mberi rwendo runo mapato aya achimhangarirana kumapurisa. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Uwandu hwevanhu vabatwa nechirwere checovid-19 munyika hwakakwira nezuro kusvika pamazana mana nemakumi matanhatu nevatatu kana kuti 463 zvichitevera kuwanikwa kwevanhu makumi matanhatu nevaviri vaine chirwere ichi. Vanhu ava vanosanganisira vanhu makumi maviri nevana vakadzoka kubva kuSouth Africa, vashanu vakabva kuAmerica, vana vakabva kuZambia, vana vakabvawo kuLesotho, vatatu vakabva kuBotswana, vaviri vachibva kuNamibia uye makumi maviri vagara vari munyika pavanhu vakawanikwa vaine chirwere ichi. Vanhu mazana masere nemakumi maviri nevasere vakavhenekwa nezuro kuti vaonekwe kuti vane chirwere checovid-19 here kana kuti kwete. Vapona kubva kuchirwere ichi vasvika pamakumi matanhatu nevatatu uye vashaya vachiri vana. Munyika yose vanhu vanosvika zviuru makumi matanhatu nechimwe nemazana mana negumi nevatatu kana kuti 61,413 vavhenekwa kuti vaonekwe kana vaine chirwere ichi. Asi uwandu uhu hunogona kukwira nhasi manheru apo hurumende ichazivisa zvayawana nhasi. Vashandi vezveutano muhurumende vapinda muzuva repiri nhasi vachirangwa mabasa vachiti vanoda kuti hurumende ivabhadhare mihoro inoenderana nekuoma kuri kuita zvinhu zuva nezuva. Vashandi vari pasi pemasangano gumi nemana ari muboka rezveutano vanoti vari kuda kuti mihoro yavo ive iri mumadhora ekuAmerica uye vachiipiwa iri mumihoro yavaitambira kumiguru wa 2018 asati asvika. Mutungamiri wesangano ravana mukoti reZimbabwe Nurses Association uye vari mutauriri wemasangano ose vashandi vezveutano ari muHealth Apex vaEnoch Dongo vanoti vashandi vari kunyunyuta kuti mihoro yavo yavari kuwana iri mumadhora emunyika haina chaichatenga sezvo zvinhu zvose zviri kutengeswa munyika zvave kutarwa mitengo nemari yekunze kuramwa mabasa uku kunouya munguva yehurumende yakawedzera vashandi vayo vose mihoro nezvikamu 50 kubva muzana uye ikavapa madhora ekuamerica 95 semari yekubatsirika munguva ino yecovid-19 kwemwedzi mitatu asi masangano ose evashandi vehurumende ari kushoropodza danho rehurumende iri achiti haana kugarwa navo pasi Studio 7 yakundikana kubata sachigaro weHealth Services Board Dr. Paulina Skosana kuti tinzwe kana paine matanha avari kutora panyaya iyi asi munyori mubazi rezvekuburiswa kwemashoko vaNick Mangwana vanyora padandemutande retwitter vachijekesa kuti mari yekubatsirika yecovid-19 ndeyemwedzi mitatu chete uye inozotariswa nezvayo mushure memwedzi mitatu iyi uye hainei nechekuita nenhaurirano dzemihoro dzetripartite negotiating forum kana kuti TNF ngatinzwei hurukuro yataita navadongo avanoti kubva pavakaendesa tsamba kuhurumende nezuro havana chavati vanzwa
nhasi vashandi vehurumende vehutano muzvipatara zvakasiyana-siyana munyika yose kunyanya zvipatara zvikuru zvinosanganisira parenyatwa Harare Hospital Mpilo UBH Nguchene nemamwe maprovincial hospitals akatekeshera nyika yose tiri kunzwa kuti vashandi havana kuenda kumabasa nenhaurwa yemari yemuhoro dzavari kuchemera kubva kuhurumende
kubva nezuro masiya tsamba kuHealth Services Board mune zvamatimanzwa here kubva kuhurumende
pari zvino kubva nezuro kwaenda tsamba yekuramwa mabasa hatina chatati tanzwa chinobatika kubva kuhurumende
chii chiri kudiwa nevashandi vezveutano ivo vachaita kuti vakande mapadza pasi
vashandi vari kuti vari kuda mari yemaus dollar mari yavari kuda vari kuti vanda mari yavaitambira before 1 October 2018 hurumende isati yachinja mutemo wekuti bond nema US dollar is 1:1 saka ndiyo mari yavari kuti vari kuda iyoyo nekuti zvinhu zvose muzvitoro nemamwe ose mapazi kunotengeswa kwatinokwanisa kuenda tichinotenga nekurarama kwava kuitengeswa nema US dollar kusanganisira peturo nedhiziri zvekuisa mudzimota even mamwe mashops anotengesa magrocery mazhinji ava kutengesa nema US dollar even vanotengesa zvokupfeka nezvose zvinhu zvose zvangoiswa zvichipegwa mukaona pane vanonga vachitengesa nema RTGS vanonga vakatoisa neblack market rates saka izvozvo zvaita kuti zvinhu zvikwire neRTGS zuva nezuva saka vashandi vari kuti kudai hurumende yakwanisa kuti ititambirise nema US dollar tionokwanisa kurarama nekukwanisa kuendesa vana kuchikoro nekukwanisa kuona chokudya nemhuri dzavo
saka imi sevashandi zvii zvamuri kuti dai zvaitwa nekukatika tichiona kuti kuramwa mabasa kwenyu kwauya munguva yecovid-19
vashandi vari kuti kudai hurumende yaita nekuchimbikidza kugadzirisa dambudziko remuhoro yavo kuti vaone kudzokera pamabasa vaone kubatsira ruzhinji rwezimbabwe nekuti tiri munguva yakashata nguva yecovid-19 rinova denda riri kutapukiranwa zvakanyanya tingatarisa muno muzimbabwe macases ari kuramba yachikwira kutaridza kuti vashandi vehurumende vezveutano inguva yavari kudiwa pamabasa zvakanyanya kudarika dzimwe nguva
avanga vari mutungamiri wezimbabwe nurses association uye vari mutauriri wemubatanidzwa weHealth Apex vaEnoch Dongo vachitaura nestudio 7 vari parunare muHarare sangano guru rinomirira vashandi munyika reZimbabwe Congress of Trade Unions nhasi razivisa kuti munyika muchave nekuratidzira kwakakomba mumazuva mashoma ari kutevera richiti harisi kufara nekusamira zvakanaka kwezvinhu munyaya dzezveupfumi mutori wenhau Thomas Chiripasi anotipa nyaya iyi
Vashitaura na watoroe na upama ofisi esanga noravo, mtunga miru weze city, yuva pita mchasa, vati vashandi vashinji pamwe neru dende ruweze ruwevano mnyika, varuku nonga shoshwe ne muromo, sezo washiti ufume wenyika waenda kumawere. Vamchasa, vati marie mnyika isisina simba, shokuti wawe kutoda kuti vashandi vose mnyika vabada ruwene maridze kunze, angave madore kwa Amerika kana marie kwa South Africa, vashiti maRTGS arukutambiru wanevano mnyika, akangufana nane mtero wembga. Vamchasa, vati chasara ndeche kuti vashandi vose vachipinda mumigwagwa kudzamara zvavari kuda zvose zvagadziriswa nehurumende vaenderera mberi vachiti uhuri wapfunya chisero muhurumende zvokuti vamwe vakuru vakuru muhurumende vave kufanira kusiya basa uye vamwe vavo vachiendeswa mujeri. Hatina kukwanisa kutaura negurukota rinoona nezvevashandi vapo mavhima kutinzwe divi rehurumende panyaya dzemari dzemihoro sezvo vanga vasiri kudaira nhare mbozha yavo. Hurumende svondo rino yakati yawedzera vashandi vayo mari dzemihoro nezvikamu makumi mashanu kubva muzana pamari dzavanga vachitambira uye madhora ekuamerica makumi manomwe nemashanu kwemwedzi mitatu. Masangano evashandi akaramba kutambira mari yakawedzerwa nehurumende iyi achiti mari iyi haina zvainokwana. Zvichakadai, mnyori mbazire zvokuburitswa kwemashoko, Vanik Mangwana, vaudza Studio 7 Parunare, kuti basa remasangano evashandi akaita seZCTU, nderekugara pasi nehurumende, kuitira kuti vashandi vakwidzirwe mari dzemihoro, vachiti ndosaka hurumende yakadzosa gungano retripartite negotiating forum, kuitira kuti hurumende, vashandi nevashandirwi, vakwanise kugara pasi vachiita nhaurirano. Asi vamutasa, vati hapana chiri kubuda kunhaurirano idzi. Sezvo vachiti hurumende iri kuramba yakaisa zvimiti munzeve panyaya yekuti vamwe vari muhurumende vasiye basa pamusoro penyaya dzeuori. Vamangwana vati ZCTU haifaniri kuita zvekurwisana nehurumende vachiti mikova yehurumende yakavhurika kuti paite nhaurirano. Vati kusiya basa kwevari muhurumende kuri kutaurwa neveZCTU kurota masikati machena. Zvataurwa navamangwana zvatsigirwawo nemushandi mukuru anoona nezvekuburitswa kwemashoko muzano PF vatafadzwa mugwadi. Zvichakadai, vamutasa vakurudzira masangano akaita seSADC, African Union pamwe neUnited Nations kuti aise maziso avo paZimbabwe pavachange vachiratidzira vachiti hurumende inogona kutyora kodzero dzevanhu panguva iyi. Asi mutungamiri webato reAfrican Development Party vaAxon Potera vati kuratidzira kuri kuda kuitwa neZCTU kuchapinza veruzhinji panjodzi nekuda kwechirwere cheCOVID-19. Asi mutungamiri weDemocratic Party vauraya Izembe vati zviri kutaurwa neZCTU zvine musoro sezvo vachiti zvinhu zvasvika pakaoma munyika. Pakashevedzerwa kuratidzira neZCTU gore rapera pakarohwa vanhu vakawanda vamwe vakasungwa vamwe vakafa mushure mekupfurwa nevanofungidzirwa kuti masoja. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas Chiripasi.
Mutori wenhau Cornelius Nduna akashaya nezuro muHarare ari kumba kwake. Nduna uyo angava nemakore makumi mana nemapfumba mwekuberekwa akashaya nenzira yakashamisa hama neshamwari sezvo anga asina urwere unozivikanwa. Nduna akashandira mapepanhau anoti The Herald, The Standard, akazoenda kuSouth Africa uko akanoshanda semutori wenhau pamwe nekudzidzisa vatori wenhau. Studio 7 aina kukwanisa kubata mutauriri wemhuri yekwana Nduna, Dr. Prosper Chonzi, kuti tinzwe kuti urongwa hwekuradzikwa kwaNduna huri kufamba sei. Nduna asiya mudzimai Vongai Makamure nevana vaviri. Mune imwewo nyaya, vaimbo vegurukota rezvemhando dzemoto muhurumende yamushakabvu Robert Mugabe vaSamuel Undenge vatongerwa kugara mujeri kwemakore maviri nechidimbu mushure mekuwanikwa vaine mhosva yekusashandisa zviri pamwero ofisi yavo apo vaive gurukota. Vaundenge vamiswa mudare nhasi apo vapiwa mutongo uyu. Gweta ravo vaAlec Muchadehama vati vari kupikisa mutongo uyu uye vakumbira kuti vaundenge vabhadhare mari yechibatiso kuitira kuti vatongwe vachibva kumba kwavo pachanzwi pachikumbiro chavo nedare reSupreme Court. MDC inotungamirwa namuzvari Tokozani Kupe, MDCT, inoti yamangarira kumapurisa. MDC inotungamirwa navaNelson Chamisa, MDC Alliance, Echitibato ravo, rakaedza kutora muzinda weMorgan Tsvangirai House nechisimba nezuro, zvichitevera mashoko avanoti akataurwa navachamisa ekukurudzira mhirizhonga kuchitungwisa nemusi wechitatu. Godwin Mangusha anotipa nyaya inotevera.
Izvi zvaziviswa nasachigaro weMDCT vaMorgan Komichi apo vaudza vatori venhaumo Harare kuti bato ravo haridi zvemhirizhonga uye vakashamisika nezuro kuona vechidiki vanodarika makumi masere kubva kuMDC Alliance vachiedza kuda kutora muzinda weMRT House nechisimba.
Vatora matsimba maitiro nekauzva yeZANU-PF vatova pamberi iko zvino kuti ndo vakutonyanya kutoponda kurova vanhu ravanhu kuita zvose zvisingadikamwe munyika zve violence ndozvikitika muno munyika. Nezuro chaiye vakauya pano pahavhesi house vakomana vari 8 vanga vakasangana vakomana vakabva kumbare vanga vakadhakwa vanga vakabata zvombo zvanga zvichityisa simbi matombo simbi vanga vacho vakatorwa ndi chipangano chiya chachikumbare chiya chaga chiripo vana Jim Kunaka vanga varipo navamwe vose vakadarodaro vachishandiswa navakomana ava.
Vakomichi vati hapana zvinoshamisa pane zvakaitika vachiti zvinoenderana nezvakataurwa navachamisa kuchitungwiza nemusi wechita. Apo vanoti vakakurudzira nhengo dzebato ravo kushandisa mhirizhonga kutora muzinda weMRT House uyo wakatorwa nebato ramuzvare kupe masvondo maviri apfuura.
Izvi zvakafambirana nokuti vachamisa vanga vari kutungiza the day before vakataura ivo kuti toda kuti tiite recapture Harvest House violently and the following day tazoona mayouth auya akuda kutora Harvest House. Saka nyaya iyi takaisa kumapurisa, mapurisa ari kuinvestigata nyaya iyi nekuti isusu hatidi zveviolence. Vakomana ava vakapotsa vatoponda umwe wedu mukuru wedu vajaus Mutsekwa vachipinda matombo akavakuta vakazopinda zvavo nekuti vakomana vedu veinternal security vari panapa vakazomhanya vakaprotekta vaMutsekwa.
Vati pane nhengo nhatu dzebato ravo dzakakuvara pakurwisana kwane zuro asi vakati vatatu ava havasi munjodzi. Mutevedzeri wemutauriri weMDC Alliance vaClifford Shachwayo vaudza Studio 7 kuti manyepo kuti mutungamiri webato ravo akakurudzira mhirizhonga pamuzinda weMRT House nezuro.
Zvavaida kunyebera president vedu president Chamisa kuti vakataura mashoko ekukurudzira kutorwa kwemuzinda nechisimba. Musoro wangezve musoro wakoni izvo hakuna zvakadaro zvakaitika. Isu takatiri kuna president Chamisa kuchitungwiza tichipemberera upenyu wemwana wakomane Choto. Saka zvekuti president vakakurudzira kumhirizhonga nekutorwa kwechisimba kwemuzinda wedu manyepo chaiwo chaiwo ari kutaurwa nevanhu vekwamonzora neZANU-PF.
Vashachwayo vati MDC yamuzvare kupe ngaisiyane nebato ravo iite zvirongwa zvayo pasina kunenera vamwe mhaka.
So ivo vari kurarama mukutya nekuti kazhinji ukaita zvinhu zvisina kunaka unobva wafunga kuti munhu wese ari kukutarisa ende unonga uchirarama mukutya. Saka aya mashoko akafanana akangotaurwa naana akazembe kazemba yekuvhunduka. Vanhu vanongovhunduka vakangofanana iZANU-PF iyoyo yana Monzora iyoyo.
Asi munyori mukuru muMDCT vaDouglas Monzora varamba kuti bato ravo riri kushanda neZANU-PF vachiti MDC Alliance ndiyo iri kutoshanda nechikwata cheZANU-PF cheG40.
Ndinozviziva kuti vari kumatimana enyika vanotoziva kuti hutungamiri chaiwo wakata ngane bato wakanga hodzingwa hotaiwa poiswa maG40. G40 ngaidzoke kuZANU-PF kwayo. Wana Jonathan Moyo vakanyora aipa neposa ngavaende kuZANU-PF kwao nana Grace Mugabe wao.
Vamonzora navakomichi vati pane dzimwe nengo dzeparamende dzaitungamira mhirizhonga yane zuro uye vati dzicharangwa zvakaomarara. Varamba kudoma mazita enhengo idzi vachiti nyaya iyi yave kuferefetwa nemapurisa. Kunyange hazvo vasina kudoma zvirango zvichapiwa nhengo dzeparamende idzi vanoziva zviri kuitika vanoti nhengo idzi dzichadzingwa muparamende. Zvichakadai mapurisa atsinhira nezvemhirizhonga yakaitika paMRT House asi akati hapana akasungwa pachiitiko ichi. Zvikwata zviviri zveMDC zviri kurwisana uye pane nyaya dzakawanda dziri kumatare dzekuti ndiani ani anofanira kutora muzinda weMRT House uye kuti nengo dzeparamende dzinofanirwa kuterera chikwata chipi. MDC inotungamirwa namuzvare Kupe inonzi iri mubishi rekuunganidza mazita evanhu vairi kuda kudzinga mudare reNational Assembly. Vanonzi vari kutarisirwa kudzingwa muparamende chero nguva vanosanganisira vaAmos Chibaya, vaInnocent Gonese, muzvare Joana Mamombe, vaHepmo Chidziva, vaJob Scala, vaDaniel Morokele, vaCaston Mateu, vaSamuel Banda nevamwe vari kudomwa mumhirizhonga yakaitika paMorgan Richard Tsvangirai House. Bato iri rakatodzinga kare nengo ina dzinoti muzvare Tabita Kumalo, vaProsper Mutseami, vaCharlton Wende naMai Lilian Timvias. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangusha.
Vatiriri veStudio 7 vanotibata pamasaisai esatellite. Tine chiziviso chakakosha. Tinoda kuuzivisai kuti VOA Africa muZimbabwe yave nemasaisai matsva anoti SES 5KU band neC band transponders. Asi munokwanisa kuramba muchitinzwa paIntelsat 20 kusvika musi wa 30 mwedzi uno. Kana muchida kunzwa zvizere, endai pawebsite yedu ye www.voashona.com kana paFacebook page yedu ye VOA Shona. Rambai muchiteerera zvirongwa zvedu, asi iko zvino muri pamasaisai amunokwanisa kunyatsotibata.
Zvizvarwa zveZimbabwe zvinogara muBotswana zvisiri pamutemo zvinoti zviri kugara zvakabatira hura mumaoko zvichitya kusungwa zvine chisimba nemauto nemapurisa ari kupinda mudzimba dzevanhu pakati peusiku achitsvaga vari munyika iyi zvisiri pamutemo. Shingirai Madondo anotipa nyaya iyi.
Mapurisa nemasoja anenge akapakatira zvombo anonzi ari kupindira vanhu mudzimba kunyanya usiku. Achitsvaga vanhu vanobva kune dzimwe nyika kusanganisira kuZimbabwe vasina mvumo yekugara munyika iyi. Izvi zvinotevera kupinda kwezvizvangwa zveZimbabwe nedzimwe nyika muBotswana zvisina mvumo panguva iyo nyika zhinji dzakavhara mabhodha adzo senzira yekudzivirira kupararira kweCovid-19. Botswana yakavhara mabhodha ayo nenyika dzakaitenderedza muna kurume mushure mekunge munhu mumwe chete afa nokuda kwechirwere cheCovid-19. Chimwe chizvangwa cheZimbabwe chiri muBotswana muzvare Primrose Gangaidzwa vanoti zvizvarwa zveZimbabwe zviri kubatwa senhapwa muBotswana nemapurisa nemasoja emunyika iyi.
Hapana munhu akada kuti COVID ivepo. COVID chirwere chakangomuka chirimo pasi rese handiti. Saka takufanira tichinzwisisana matswana maZimbabwenzi. Munhu wese pasi rese tinzwisisana kuti chirwere chabata nyika dzese. Saka kana chabata nyika dzese tofanira kunzwisisana kuti vanga vari muBotswana vari maZimbabwenzi ngavambomira vari ikoko kuitira tisabude muno nechirwere tichienda nacho kuZimbabwe.
Chimwe chizvarwa cheZimbabwe chinorarama nechamuka inyama mudhorobha reGaborone muBotswana vatavanda muronda tsimba vanoti kumusha kugarike nokuda kwenhamo iyo yavane makore akawanda yakapfunya chisero.
Chinje kutanga before even corona upenyu wedu kuZimbabwe wangongori tafu uko kune nzara nyaya dzaambiri manje hapana munhu angasiye vana vake asingacheki vana vake panenge paine reason kuti afidevo vana vava.
Nyanzvi munyadzi zvokudyidzana nedzimwe nyika uye vari mudzidzisi wezvokutorwa kwenhau paUniversity of Botswana muzvare Mildred Moyo vanoti ava vakapinda munyika zvisiri pamutemo panguva yelockdown ndo vakasikira vanga vari munyika kare moto muziso.
Vanhu vasina kodzero yekugara muBotswana vasina mapepa vari kusungwa nekuti kune vari kupfudza zvinhu vakanzi vari kupinza zvinhu kana kuburitsa zvinhu munyika yeBotswana zviripo pamutemo nekuti mabhodha akavharwa.
Mutauriri wemapurisa emuBotswana vadipe kumutube vabvuma kuti mapurisa emunyika iyi ari kusunga zvizvarwa zvinobva kune dzimwe nyika zvisina magwaro asi varamba kuti kune vari kushungurudzwa.
We always carry out cleanup campaigns.
Tinogara tichisunga zvizvarwa zvinobva kune dzimwe nyika zvigere munyika zvisiri pamutemo kusanganisira veZimbabwe sezvo riri basa redu tiri mapurisa. Asi mapurisa edu haashandisi simba kuti vanhu vatinosunga havarwisani nemapurisa.
Kusvika pari zvino vanhu vanosvika churu nemazana matatu vadzoserwa kuZimbabwe kubva musi wa 30 kurume gore rino. Vanhu ava vanosanganisirawo vakazvipira vega kudzokera kumusha Kunyange hazo vekumanikidzwa kudzokera kuZimbabwe vakawanda. Gore rakapera Botswana yakadzosera zvizvarwa zveZimbabwe zvakanga zvapinda munyika zvisina mvumo. Zvinosvika zviuru gumi nezvisere zvine mazana matatu nemakumi mashanu nezviviri kana kuti 18,352. Ndakamirira Studio 7 muFrancistown, Botswana. Ndini Shingirai Madondo.
Mitambo. Chikwata chemutambo wecricket chemachevrons chiri kutarisirwa kutamba muAfghanistan mwedzi unouya zvisinei kuti chirwere cheCovid-19 chichiri kunetsa pasi rose. Michael Okariati anotipa nyaya iyi.
Vatambi makumi matatu nevanomwe vemachevrons vatenderwa kupinda mukamba mushure mekuonekwa vasina utachiona hwecoronavirus unokonzera chirwere cheCovid-19. Vatambi ava vatanga gadziriro yakasimba vakatarisana nekushanya kweAfghanistan muZimbabwe muna chikunguru kana vatenderwa nehurumende kusangana nevashanyi ava. Cricket ndiyo imwe yemitambo isina kusangana kwakanyanya yakapiwa mukana wekudzoka munhandare nehurumende panguva iyo nyika yakavharwa nemhaka yechirwere cheCovid-19. Mongorori wemutambo uyu vainokinchinjo vanoti hapana chinofanira kutadzisa mutambo neAfghanistan kuenderera mberi sezvo kusangana mumutambo uyu kuri kushoma.
Cricket kubva pekutanga pakambomiswa zvemutambo yakagara yataurwa nevana mazvikokota veutano kuti haina zvayo mukana wakati wandei wekutapurirana chirwere. Cricket Australia inova iyo inotungamira mutambo uyu kuAustralia yabvuma kuti Zimbabwe iende kunotamba mitambo mitatu yeODI. Saka ndinoona sekunge mutambo uyu unenge uchati uri kudzoka mumazuva mashomanana ari kutevera.
Zimbabwe iri kufanira kusangana neAfghanistan mumitambo mitatu yezuva rimwe chete nemimwe miviri yemat20. Pakapedzisira kusangana zvikwata izvi Zimbabwe yakarohwa izvo zvakarwadza veruzhinji kusanganisira vashingirai miti avo vanotevera machevrons zvakasimba.
Dliwa atirambi kuti mutambo wevanhu vanodliwa asi kudliwa nechikwata cheAfghanistan. Afghanistan ike zvinezvi tikatarisa pama rankings edu takabuda mutop 10 tava vanhu vaakumasure sure zvikuru.
Murairidzi wemachevrons Lal Chand Rajput ari munzira kudzoka kuZimbabwe mushure mekumboenda kumusha kwake kuIndia pakambomiswa mitambo nemhaka yecoronavirus. Akapedza neAfghanistan, machevrons ari kuenda kuAustralia kunotamba mitambo mitatu yezuva rimwe chete zvekare. India iyo yangaifarira kushanya kuZimbabwe muna nyamavhuvhu yati haichakwanisa kuita izvi. India inoti yanga ichitarisira kuti muna nyamavhuvhu chirwere cheCovid-19 chinenge chadzikira asi hazvisi kuratidza saizvozvo. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.
Muchirongwa cheLive Talk na 8 PM tiri kutarisa zviri kuitika munyika. Zvongwa yedu yapera, regai timbotarisa misoro yenhau dzanhasi. Uwandu hwevanhu vabatwa nechirwere cheCovid-19 munyika hwakakwira nezuro kusvika pamazana mana nemakumi matanhatu nevatatu kana kuti 463. Vashandi vezveutano muhurumende vapinda muzuva repiri nhasi vachirangwa mabasa vachiti vanoda kuti hurumende ivabhadhare mihoro inoenderana nekuoma kuri kuita zvinhu zuva nezuva. Sangano reZimbabwe Congress of Trade Unions rozivisa kuti munyika muchavaine kuratidzira kwakakomba mumazuva mashoma ari kutevera. kunetsana mapato maviri MDC kuendera mberi rwendo runo mapato aya achimangarirana kumapurisa tabata svika kumagumo echirongwa chedu chanhasi ive nesu zvakare mangwana kana muchida kuti tumira tsamba mbozha dzitumirei kustudio 7@voanews.com munokwanisawo kunzwa nhau dzedu pa www.voashona.com anokuonekana nemufaro ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti murayiro zvakanaka vateereri.
Kwa kuhizika, tisenda wa kuhu VOA Ndebele.